Ndaizvo zvirinani semunhu wo akambopinda nawo nechirwere chani nyange kuti woshanasika zvikuti nacho zvakaitika ndezvekuti ndakazongozi nadoctor tofana kuti ioperate then ndinofunga kuti after operation ndaakuzwa zvirinani zvamuiri wangu zvichiedzana handifungi kuti pane chinganyanya kutyisa chandingandotora ndechekuti vanhu chandingangokurudzira vanhu ndechekuti vanhu potoya muchinochekwa zvirwere zvawanda zvine madifferent kinds saka endaya muchinochekwawo muchinoutiyanezvo hauzozivi kuti zvinei chikurwadza ndechipi nekuti zvimwe zvinei zviri mumatumbu zvimwe zviri mumanyama unonogona kuti uri kufamba hako uri kuzvifambira uri kutabata vako zvisina problem uzongoona kuti munhu wate wapesa so ndo zvakaitika ene ndinoda kutenda vanhu vezimbabwe vakaramba zvinibasato vasinamata
asi mungade kutaura kuti muri kusimbirwa nei here kana kuti izvi zviri pakati penyu naana chiremba
hapana munhu anokutaura angakuudza kuti ndikurwa nechakati zviri pakati pemurwere nachiremba wake kuti vazive kuti zviri kurwadza nemushi
ko chii chakapa kuti mutore danho rekuenda kusouth africa ndo zvamamaudzwa naana chiremba vemuzimbabwe here kana kuti muri kuonawo sekuti izvo zvipatara zvemuzimbabwe zvino hazvina kumira zvakanaka
nyaya yezvinhu zvemuzimbabwe zvisina kumira zvakanaka munongo mazviremba anachiremba andani taura navo akangoti ha kuti nyaya ipe zvinoda kuti muende kunoita kuti nzive confidence hazvirei kuti mune muzimbabwe hamuna ana chiremba
saka tichitarisa kuti munenge muri kunaya muchaenda here kwamutare kuda unoratidzirwa kana kuti munenge muchimboona kuti mwiri yenyu iri kunzwa sei
kana dzanayawo ndichingoona kaiao kuna varikovaa vanhu vezimbabwe vanongotarisiraka ingaguro yakaitwa vanindiso saka tiri papa ndechekuti mwiri haukanongoamba tinokushwa unofanira mbozvipawo nguva yekuti mwiri yake inaya nenyakuti